pachikoro pandaenda ndasvika nguva yelanji ndatoona vana vachidya pachikoro ipapo. Chikoro chine vana vanoda kusvika 900 ndasvikapo panguva yelanji. Saka hurumende iri kuisa chibage muzvikoro kuitira kuti vana vafidwe at least 1 meal iri hot. Saka pachikoro apa pane vana 900 vese vanga vapiwa chikafu chelanji pandasvika panonzi Pabiriri Primary School. Mazuva macho manene apfuura hurumende futi yakanga yaisa mari muzvikoro yekuti zvikoro zvitenge bhinzi, mafuta nezvimwe zvinogona kushandiswa seusavi pachikoro ipapo. Izvozvi pane imwe futi mari yakarilinswa nehurumende kuti itenge zvinhu zvakaita seizvozvo kuti vana vakwanise kuwana chikafu. Asi mumacommunities ndaandichiona zvakare kuti hurumende iri kupa chibage mumacommunities, asi kune mamwe maorganizations akaita seWFP World Food Program iri kupa zvakare mari yemaUS dollars pamwe chete nehupfu nezvimwe zvinodiwa kuti mhuri dzirarame. Saka even though kune drought pakati pegovernment nemama organizations aya vanhu vari kuwana chikafu. Tichada kuti hurumende ikurumidze kuunza chibage chinobva kunze kuitira kuti tisazopererwa nechibage zvachose. Iko zvino tichinacho, vanhu vari kupiwa, vanhu vari kupiwa futi nemama organizations. Zvikoro zvemuno muManicaland zviri kupiwa zvakare, sekutaura kwandaita kuti ndatowana pachikoro ipapo pachitodyiwa nevana. Vanofanira kuwana 1 meal pazuva and chikoro chine 900 haisi nyore kuti zuva rega rega ravanenge vari kuchikoro vawane 1 meal, but hurumende iri kuisa chibage ichocho yekuti vana vawane chikafu.
Vakawanda vari kuti hongu chibage vari kuchiwana, asi nhamo yeusavi poitwa sei apa?
Zvikoro zvizhinji zvino zvenge zvichirima muriwo wazvo zvega uye zvinenge zvichizotsvaga zvakare humwe usavi kuwedzera pane zvavanopiwa nehurumende.